South Africa kashoma kuti mutungamiri wenyika arambe achizopedza zvakanaka kupinda mune dzimwe sadzo dzinenge dzichitevera. Hazvinei nechekuita here naizvozvo izvi? Asiwo mhosva kuparwa yakaparwawo zvayo here ine chikonzero chekuti inonzi yakubuda iko zvino mushure memakore maviri matatu yaitika?
Yeah, I'm going to talk about your movies. It's a fight. It's a horrible one. It's a horrible one. It's a horrible one.